ichokwadi kuti upfumi hausati hwagadzikana magariro emunyika asati anaka asi baba vamunangagwa vari zanupf vaane urongwa hwokuti zvinhu zvinake zvinhu hazvingonaki musi umwe zvinotora nguva asi as you can see pakakwira kuslida nyika ichipinda mahyperinflation vakakontrola kuti zvimire pazviri zvikamira vaakugadzirisa kuti maexports edu awande kana maexports awanda tetawawana foreign currency yakawanda tichitenga mafuta zimbabwe haimanufacti mafuta saka inoimpota mafuta aya ichishandisa foreign currency pari zvino chokwadi ndechokuti hatisi kukwanisa kumanufacta zvinhu zvokuexporta zvinopa mari yakawanda yakakwana kuti mafuta awande saka tine dambudziko iri rokuti mari yokunotenga mafuta ichishoma zviri kuimpotwa nenyika zvakati wandisei kudarika foreign currency yatiri kugenereta saka zvinhu zvese izvi hazvigoni kugadzirika overnight zvinototora time
vamunzura munoona sei mabatirwo ari kuitwa basa nehurumende
ndinoda kuti nditange papedzisira wamangwana kuti dai anga ari umwe mutungamiri zvinhu zvingadai zvakangofanana kwete topamuenzanisi wasmith smith wakatonga nyika ino dhora redu ranga rakakuru ranga rakasimba kudarika reunited states vana mugadhe nevanopiwoko vakazouya vakazotanga kuita
mira ipapo monzora smith wawataura uyu akanga asingatipi education akanga asingavati zvikoro akanga asingarapi vanhu vatema saka haungaenzanisi smith aitarisa varungu 400,000 nezanupf iko zvino inotarisa vanhu 16 million hapana kombarizeni ipapa pachiloya chatakatrena tose you compare like and like you don't compare two and equal things
mapedza here mukoma
ndapedza kuti utaure zvine context yakanaka nokuti
yandinoreva point yandinoreva ndeyokuti hachizi chokwadi kuti kana ari umwe mutungamiri zvinongofanana mutadzire wacho kutonga nyaya iripo ndeyokuti pane vakambotonga nyika ino tikatarisa panyaya dzeupfumi takaona kuti upfumi hwanga hwakanaka kudarika pakatonga vamwe pachinzi imi muri kuti imi indava yekuti Mugabe akazoti vanhu vaende kuchikoro kwete kwete pari zvino tiri kuona kuti mapromises chete angogara aripo pari kunzi takasaina madeal nechina tikasaina madeal hamene nenyika dzipi nebherarusi nechii nechii Mugabe waisainawo madeal iwayo uyezve tikanyatsa kutarisa tinoona kuti Mugabe tosaina mari dzakati wandei asi chabuda hapana vamunangagwa vakapinda pakaitwa chirongwa cheya musi wa18 November gore rakapera vaane gore vari president wenyika hapana chabuda hakuna mishonga muzvipatara mishonga yaakutengwa neforeign currency kune vanhu vanorwara nezvirwere zvinorapika zvinomanejeka zvakaita sana BP zvakaita seshuga vaakunzi vatenge neforeign currency kwete nehurumende yasmith kwete nehurumende yemudzvinyiriri asi nehurumende yavamunangagwa saka nyaya iripo ndeyekuti zanupf inongotitaurira kuti zvichanaka 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 vamunangagwa ava navamangwana ava nevamwe vavo ndivo vakanga vari muhurumende yarobert mugabe for 38 years hapana chicha chinobuda kwavari nyaya yavo ndeyemapromisi promisi promisi yacho ichazoita rini huku dzacho dzichazobva rini mumazai aya tiri kuona isusu kuti vari kuti hakuna fuel kudini kudini chicha here kuti vanhu vazive kuti Zimbabwe pachayo haina petro inotowana petro kubva kunenyika tinoona isu kuti smith iyeyo vatati watikutaura nezvayo akawaka mupepe weferuka kubva kubhaira kuuya mamutare hazvisi kunyatsoshandiswa izvozvo tiri kuona kuti hurumende iyi haina maplani basa ravo vanongotaura chete vachingo kana wafunga nyaya dzekusunga vanosunga vanhu vavasingawirani navo so muenzaniso hakuna munhu weRacoste ati asungwa kunosungwa maG40 nevamwe vanhu saka hurumende iyi yakonywa hurumende iyi yakadza
va mangwana hanzi hurumende yakonywa
vamonzora vanotaura somunhu asina kunyora constitution munondisodesa hurumende inopuwa 5 years to carry out its mandate you cannot measure success or failure yehurumende ne 6 months iyo ine 5 years yokutonga saka vari kumhanyisa
hamuna 6 months maane gore maane gore maane gore matora
3 years yokutonga what have you done so the taste of the pudding is in the eating chimbomirai nuke vamunangagwa chance vane urongwa zvinhu zviri kunaka manje manje
chandinoona apa ndechokuti batore zanu pf kunyanyanyanya mukoma wangu wamangwana vanonyatsauzviziva kuti hapana chiripo ndokusaka vari kuti mirai muone tioneiko vamunangagwa haazivivo here vakanga varipo navamugabe muna 1980